Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 19, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We need to step up and enhance our preparedness and the response to this case.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura urongwa uchatevedzerwa nenyika pakurwisa chirwere checoronavirus.
Zvino zvakakodzera kare kuti vanhu vanenge vakabiswa zvikuru nechikare. Saka sepeuzi zvechokwadi hatipo kuzvikoro zvakasakara vadzidzi vedu. Nekunzi musi wa20 zvatazvitambira zvatomanoka kuti vanhu vange vatobva nokuti chirwere chakaipa ichi.
Masangano evarayiridzi okomekedza kuti zvikoro zvivharwe mangwana kuitira kuti vana nevarayiridzi vasapinde mudambudziko rechirwere checoronavirus. Mapato anopikisa oenderera mberi achiratidza kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuwandudza bumbiro remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura urongwa uchatevedzerwa nenyika pakurwisa chirwere checoronavirus panguva iyo masangano evadzidzisi ari kukurudzira kuti zvikoro zvose zvivharwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachiparura urongwa uhwu kuState House uhwo huri kudaidzwa kuti National COVID-19 Preparedness and Response Plan, vaMnangagwa vati basa remunhu wese ari munyika kuti aone kuti paagere pakashambidzika kuitira kuti chirwere checoronavirus chisarambe chichitapuriranwa kana chichinge chazopinda munyika.
This calls for extraordinary measures and responses, even though so far the pandemic has largely affected countries with advanced health systems. They also have struggled to control this pandemic.
Gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vatiwo vari kufara kuti chirwere ichi hachisati chapinda muZimbabwe, vachiti izvo hazvifaniri kuita kuti Zimbabwe irare nezamu mukanwa. Mumiriri weWorld Health Organization muZimbabwe vaAlex Gasasira vatiwo chirwere checoronavirus chiri kupararira nekukasika zvekuti chava kutoda mushandira pamwe pakati pehurumende dzepasi rose pamwe neveruzhinji. Kunyange hazvo vaMnangagwa vakati vanhu vanodarika zana vasaungane seimwe nzira dzekudzikisa mukano wekuti vanhu vasatapurira nechirwere ichi, mamwe masangano evarayiridzi anoti zvikoro zvinofanira kuvharwawo. Mutauriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaNation Mudzitirwa vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kukurudzira kuti zvikoro zvose munyika zvivharwe mangwana chaiye, vachiti muzvikoro zvizhinji hamuna mvura zvinowedzera mikana kuti chirwere checoronavirus chitapuriranwe.
Saka muzvikoro vana vanoswera vose muswere wezuva vakaungana pamwe chete vanodarika zana. Izvo zvinopikisana nemashoko akataurwa nemutungamiriri wenyika. Taonazve kuti hapasati patorwa matanho akasimba muzvikoro kudzivirira denda iri. Tikatarisa zvikoro zviri mumaruwa, zvizhinji zvacho hazvina mapombi emvura, hazvina mari yekutenga sipo dzekuti dzigeza maoko kuvana nekuvarayiridzi. Uye zvetatarisa kuzvikoro zviri mumadhorobha kuti vana vazhinji vanokwira muchovha vachisangana nevanhu vakasiyana siyana, zvinozova kuti pave nedambudziko rekutapurirana chirwere ichi muzvikoro kana paonika umwe anenge achi tachibata.
Mashoko aya atsinirwa nemunyori musangano reZimbabwe Teachers Association vatapso nenganunu Svanda avaudza Studio 7 parunare vari kubulawayo kuti vana vechikoro vakabatwa nechirwere ichi vanogona kunotapurira vamwe kudzimba chirwere ichi chopararira. Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vataka vafira Joe vati zvikoro zvikasavharwa mangwana vachakurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzisaende kubasa kubva nemuvhuro.
Asikana hurumende ikatadza kuvhara zvikoro zviri official tinoona kuti tichangoengarejawo varairidzi vari pasi pesangano rerudise PTUZ uyezve nevana vechikoro nevabereki kuti tivhare zvikoro kuti hurumende izoona kuti haifani kunge ichigambula kana kuita maexperiments nesu nokuti chirwere checoronavirus chirwere chakashata.
Mumwe mubereki nevana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri muHarare, amai Blantina Mukwesha vati vave kutyirawo upenyu hwevana vavo izvo zviri kupa kuti vatsigire zviri kutaurwa nemasangano evarairidzi.
Inini semaonero angu ndiri kuona kunge tukisa vana vedu pariski nokuti paanoenda kuchikoro ikoko anogona kunosanganawo nevana vanenge vane chirwere ichocho votakurana necoronavhairasi yevo yanayo kumba. Patichabudawo kumba tichiendawo kumabasa tichatakuranawo nechirwere icho tisingazivi, saka handioni kunge chinhu chakanaka kuti vange vasingaendi vachienda kuchikoro ngavambogara kumba.
Gurukota rezvedzidzo vaKaini Matema vaudza Studio 7 parunhare kuti havataure neStudio 7 vachiti havadi kubvunzwa zvinhu zvisina musoro. Sangano reWorld Health Organization rinoti coronavhairasi yauraya vanhu vanodarika zviuru zvisere uye vanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi vanodarika 220 ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vazivisa kuti zvikoro zvave kuzovharwa nemusi wechipiri 24 kurume, kwete mukupera kwesvondo mbiri sezvavakambenge vazivisa. Mugwaro ravaburitsa nhasi vaMunangagwa vati vatora danho iri mushure mekunzwa zvichemo zvevabereki pamwe neboka rezvedzidzo kuti hurumende yavo itore matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairasi muzvikoro. Sangano revarairidzi rinosanganisirawo Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe anga achikurudzira kuti zvikoro zvivharwe mangwana musi wa20 kurume. Mutungamiri wesangano reProfessional Educators Union of Zimbabwe waWilson Makanyaire vanoti vaMunangagwa vakatononoka sezvo sangano ravo rakatomisa nhengo dzaro kare kuenda kumabasa kubva pakangoziviswa navaMunangagwa kuti havachabvumidzi kuungana kwevanhu vanodarika zana. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMakanyaire pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi vajonga isu sesangano reUzita nguri tadzidza vadzidzisi vedu vose muzvikoro vaMunangagwa vakatononoka. Takati vatangira izvo takava zvinhu zvakakodzera kare kuti vanhu vaifanga vakamiswa zvikoro nechikare, saka sepeuzo zvechokwadi hatipo kuzvikoro takasangana vadzidzi vedu zvekunzi musi wa20 izvo tazvitambira zvatononoka kuti vanhu vange vatobva nokuti chirwere chakaipa ichi.
Saka danho ramaita iri vaMakanyaire rekubvisa nhengo dzenyu muzvikoro richasiya papi nyaya dzegadziriro dzechikoro sezvo hurumende isina kutora danho iroro? Hamuzonzi matiza basa here?
Aiwa, kutiza basa mwana wamai vangu noupenyu zvinhu zvekatisiyanei. Nyango vakatatiza basa si statiza neupenyu. Basa rinotsvaga rimwe, nyango vakati rapera asi upenyu ukanguri hwapera hwapera. Asi handifungi kuti vangasvike pasi kuti tatiza basa. Tatochengeta vana vezvikoro, tachengeta vadzidzisi, tachengeta kuti zvirwere zvigokupararira. Hurumende haina mari, so tikangoira tarega chirwere chichipararira nyika inotambura ikanhonga maso svine mukanwa. So tatobatsira zvikuru, handioni paine nguva yekuti dzitingatatiza basa. Kana vadaro zvavo kunenge kwakungoda kungotsvaga uta mugate kana kutumira mhosva pasina, asi chokwadi chekuti chirwere ichi chingasa chichipararira kunyika yeZimbabwe isina mahosteri anoshanda, isina madhokota, isina manesi. Vanhu zvishuwa vangaraka zvakapera nekufa. So zvakakosha kuti dzivirire kutambura kwevanhu kana kuchengetedza basa. Kana basa rikapera tinotsvaga rimwe. Asi rikagopera neiko? Vadzidzisi ndo vamwe vava, hakuna vamwe muZimbabwe.
Zvikoro zvipi uye zvingani zvamabvisa nhengo dzenyu?
Teuzi ine mamembers nyika yose, mitunhu yose. Isu seutungamiri tangoti vadzidzi vose vepeuzi budai muzvikoro muchengetedze upenyu. Pari zvino ndichiri kumhanya hangu muchekutwestu. Ndigere kuwana ripoti kuna kodhinda wedu kuti zvamira sei. Asi isu seutungamiriri tangopa instruction yekuti budai muzvikoro matunose.
Avo vanga vari mukuru wesangano revarairidzi Professional Educators Union of Zimbabwe, vaWilson Makanyaire, vachitaura vari parunhare vari kuchegutu neStudio 7. Apo nyika iri mushishi rekugadzirira kudzivirira kuti chirwere checoronavirus chisapinda munyika, zvimwe zvipatara zvinoti zvave kutora matanho ekuchengetedza varwere, vashandi pamwe nevashanyi kuitira kuti vasabatwa nechirwere ichi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wepari renyatwa Group of Hospitals Valinos Dire vanoti kunyange hazvo chirwere checoronavirus chisati chapinda munyika, vave kutora matanho pachipatara chavo ekuchengetedza vashandi nevarwere kuitira kuti vagare vakazvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Vadhire vati chipatara ichi chichange choshandisa magedhi maviri chete kupinda pachipatara apa kuitira kuti vakwanise kunge vachiongorora vese vanopinda pachipatara apa, kusanganisira kutora temperature dzavo.
Chipatara chepari renyatwa Group of Hospitals chatora matano ekuedza kuchengetedza varwere, vashandi uye vanoshanya pachipatara. Nekudaro zvinotevera ndizvo zvichange zvichiitwa pachipatara pano. Vanouya netsoka vese vachashandisa gedhi rimwe chete riri kuna Leopold akawira. Vanofamba nemota vachashandisa gedhi riri muna Mazoe Street. Munhu wese anopinda muchipatara chepari renyatwa Group of Hospitals anofanirwa kufuura nemutendi achiongororwa asati apinda muchipatara.
Vadhire vatiwo vava kubvumidza vashanyi vaviri chete pamurwere mumwe chete, vakatiwo vanhu vaviri chete ndivo vave kubvumidza kuperekedza murwere anenge achiuya kuchipatara chepari renyatwa.
Vanhu vaviri chete ndivo vanobvumirwa kupinda muchipatara nemurwere, uye murwere wega wega anobvumidzwa kushanyihwa nevanhu vaviri chete panguva dzakatarwa. Chekupedzisira, vanhu vese vanopinda kana kubuda muchipatara chedu vanofanirwa kugeza maoko.
Studio 7 haina kukwanisa kuwana zviri kuitwa nechimwe chipatara chikuru chiri muHarare cheSale Mugabe, sezvo vatanga tanzi titaure navo Dr. Chris Pasi vanga vachiti vari mumusangano wokuziya matanha vachatora pakudzivirira chirwere ichi. Mamwewo mahofisi mudhorobha reHarare atangawo kushandisa mishonga yekuchenesa maoko pavanhu vanopinda mahofisi aya kana vanoshandisa mahofisi aya senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo muZimbabwe musati mabatwa munhu ane coronavirus, vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera veMDC vanoti zvakakosha kuti nyika iedze nepainogona napo kudzivirira kupinda kwechirwere ichi munyika. VaMadzorera vakurudzirawo kuti hurumende iongorore zvakadzama vanhu vese vanobva kunyika dzine chirwere checoronavirus vanenge vachipinda munyika.
Munhu wese anouya achizokumbira kutestiwa kana ane zvinoratidza kuti ane infection murespiratory tract yake kubvira kumhino kusvika kumapapu, munhu iyeye ngaangotestiwa. Hazvina mhosva kuti izvo chirwere chake chakasimba zvakadini. Hatifaniri kumirira kuti vanhu varare mumubhedha tisati tavatesta. Chimwe chechipiri ndechekuti izvo hatisi kutesta zvakakwana muZimbabwe. Kuti tibate macases ese ecovid-19 anouya muno, mutofanira kutesta vanhu vakawanda, mathousands nemathousands, ndokuti tibate vanhu vashoma ivavo vanenge vane zvirwere checovid-19. Saka ndinokurudzira hurumende yedu, zvichida dambudziko ratinaro nderekuti hatina matest kits akakwana.
Vachiparura gwaro rekuti nyika yotora matanho api kugadzirira kudzivirirwa kwechirwere checovid-19 nhasi muHarare, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vati basa remunhu wese munyika kudzivirira chirwere ichi. VaMunangagwa vati nyika inofanirwa kudzivirira nepese painogona napo chirwere ichi, sezvo munyika muine vanhu vakawanda vane utano husina kumira zvakanaka, izvo zvinovaisa panjodzi huru kuchirwere ichi. Chirwere checoronavirus chakatanga kuChina muna zvita gore rapera uye chaparara munyika dzakawanda pasi rose. Chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru zvipfumbamwe pasi rose, uye vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi maviri ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yashika nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutongi wedare repamusoro muAmerica asharukudza zvikuru muchuchisi mukuru weAmerica waWilliam Barr nemabatiro avakaita gwaro rakaburiswa negweta rakaferefeta kupindira kweRussia munyaya dzesarudzo dzemuAmerica. Nyika dzinogadzira mafuta ekufambisa dziri musangano reOPEC dziri kukurudzira kudzikiswa kwekugadzirwa kwemafuta aya kusvika pamabharero miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru pazuva kuitira kuti mitengo igadzikane iyo iri kuvhiringwa nechirwere checoronavirus. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vanga vachitarisirwa kuita musangano muHarare nevamwe vatungamiri vemapato madiki ari pasi pegungano repolitical actors dialogue kana kuti POLAD, avo vakapa hurumende yavo zvinyunyuto zvine chekuita nekusafara kwavo nekuda kuwandudzwa kwebumbiro remutemo wenyika. Imwe nhengo yePOLAD muzvinafundo Lafumo Madhuku vatenda kuti vanga vachisangana nhasi kuti vazeye nyaya idzi. Asi vamadhuku vanoti pane mutambo mukuru sezvo vamwe mubato rezano PF kunyanya gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vari kuti hapana kudududza panyaya iyi vachiti hurumende yezano PF yakavhoterwa zvino mutsindo nekudaro ine masimba ekuwandudza bumbiro remitemo. Vanopikisa vanoti kuwandudzwa kwebumbiro remutemo kwakanangana nekuendesa masimba kuna vamunangagwa zvinonzi nezano PF hazvina kuipa sezvo isingadi majongwe maviri muchirugwi. Koiyo POLAD ine chairi kuita here? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weNational Constitutional Assembly vamadhoku Chivasa pamwe nemunyori anoana nezvesarudzo muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJacob Mafume. Totanga kunzwa kubva kuna vaMafume.
Vakuru vakati tiri muchisakasaka chinozvinzira. Kana pane chiri kushanda zvokwadi hapana achiona. Nokuti tikarangarira POLAD payakatanga zvainzi ichange ichigadzirisa mutemo, ichange ichigadzirisa ikonomi, ichange ichigadzirisa kuwirirana nedzimwe nyika kweZimbabwe, asi tikatarisa nyika mambiri ayaita yangova mavhiri mudenga yapidiguka. Vanhu vacho vari kutotungamira POLAD wacho vava kutochinja constitution haasi kukonsulta. Vanhu upenyu hwavo hwava kuvava kudarika pazvakaitwa zvePOLAD. Chinobuda hapana, chatinongovaona vanenge vari mumahotera pano nepapo, pamwe pacho vanofidha hove kufamu kwapurezidendi kunova iko kwega kunenge kuri kungorimwa. Kwese kwese kwakarimwa zhara nyika, haichisi kusina kana chibage chokudya. Corruption yatekeshera nyika. Mujeniriri nemapurisa ari kuita ukasha hunotodarika hwanga uripo, vamugabe varipo.
Vachi vasatipe upfungwa dzenyu pane zviri kutaurwa navaMafume izvi.
Ndingati kubva patanga zvePOLAD chakakosha kuti vateereri vazive nekuti POLAD basa rayo hariti rokuti ndiyo hurumende iriko sezvinenge zvichida kusanjiswa navaMafume. POLAD basa rayo ndekuti mapolitical parties ari kuPOLAD, kureva kuti mapolitical parties asiri zano PF inenge yava hurumende izvozvo. Basa rayo nderekuti kana pane pfungwa dzavanenge vanadzo vari kwava kutipa kuhurumende inenge iriko. So ziri apo kuhurumende kuti inenge da kutora pfungwa idzere kati anenge tiari kutora pfungwa idzere. So tingati sePOLAD tabudirira zvikuru nokuti vhiki rapera ndipo patakakwanisa kunge tichipa kuna purezidendi vamunangagwa dzakabuda kumakomiti dzedu ese dzatotarisa zvinokawange zvichiitika zvinosanganisira mitemo yetanga itakwa navaMafume kuti mitemo ivandudze nezvimwe zvose izvo. Takapa purezidendi last week vakati ivo vachadzoka kwatiri kuti vaone kuti zvinhu izvozvo zvakazvisajiisa zvinenge zvakamira sei. Saka chakakosha ndechekuti POLAD iri kuita basa rayo, asi kuti basa rePOLAD harisi wekuti vange vari hurumende, vaMafume vari kupariamendi. Chakakosha ipapo kuti vateereri vazive ndechekuti haisi nyaya yekungotsika POLAD kuti POLAD hapana zvayaita yadai. Ivo vasiri kuPOLAD chii chavaita kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika? Nokuti tiri kuona kuti vamwe mapata asiri kuPOLAD anenge ari munyaya kutokonzeresa nekudii nekuda kutaura kuti vatanga kutaura zvakashata zvekuti aiwa polisi atazoona zvaaita chii. Zvongova mapfumi vakanwa kuti mapati ari kupariamendi itori ZANUPF neMDC ka mapati ane makanzu akawanda iZANUPF neMDC. Saka ivo ngavasangonyaya kupotendera pakutaura zvekuti vai polisi haina kuita zvakati. Ko ivo zvavaiti vaita ndezvipi?
Vamafumi, hanzi zvii zvamaitawo?
Uku kwava kunzvenga nyaya yako yemunhu anenge asina zvekutaura kuti chii chaakaita. Zvinoda kufunga kwakadini kutaura kuti inflation yanyanyisa? Zvinoda kufunga kwakadini kutaura kuti masalaries haachakwani? Zvinoda kutaura kwakadini kuti tione kuti vanhu havachina chouviri, vanhu voshungurudzikwa, upenyu hwavava segavakava? Hazvidi kuti titaure kwakawanda. Nyaya yairi mudariro ndiye kuti kwanzi Pollard iri kusevenza here. Kumwe kwese uku isusu titawana maprograma tichataura zvekuti kuparliamendi kuri kusevenza. Isusu takati Pollard haina chainobetsera nechainowedzera panyika. Kana ivo votaura ivo kuti aiwa nendiwo muri kwauri iwewe uri kokoko, chii chauri kuita ikoko? Kunzvenga nyaya yatiri kutaura. Vanhu votambura, vanhu vodya nhoko dzezvironda, vanhu vofira mudzimba, vanhu havachina mushonga, vanhu havachina mari yavari kutambira. Asi vePollard tiri kuona vachiungana, vachifuta, vachidya, vachipuhwa chino nechocho nehurumende, vachigariswa mumahotera.
Vachivasa,
aiwa ndofunga kuti aiwa nyaya ndofanga kutanga ndapindura zvanga vachitaura kaizvo.
Pindurai.
Kuti isusu ka nyaya yatiri kutaura ndeyekuti ndinoda kuti point rangu rinzikwe kane nevakateerera ndizvo. Kuti kana kuPollard kusiri kushanda, isusu tiri kuti kuri kushanda nekuti basa rePollard nderekuudza hurumende iripo kuti chii chingagadziriswa.
Ava vanga vari mutauriri weNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vamadhoc Chivasa vachitaura vari parunhare vari kuChiredzi. Manzwawo zvakare kubva kumunyori wezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume vachitaurawo vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7.
I'm Amanda Bennett and I'm Director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families.
Ndini Amanda Bene, mukuru weVoice of America. Ndiri kurekodha izvi ndiri kumba nekuti kuno kuVoice of America vashandi vazhinji tave kushandira kumba senzira yekuderedzera kupararira kwecoronavirus. Iyo ndinoziva kuti yanga ichikanganisa vakawanda venyu pamwe nemhuri dzenyu. Ndinoda kungokuzivisai kuti kuchengetedzeka kweutano hwemushandi wedu zviri pamwoyo pedu. Tinozivawo zvakare kuti munguva zvino yekutambudzika munotarisira zvakanyanya kwatiri kuti munzwe chokwadi chisina kwachakarerekera kuitira kuti mukwanisewo kuronga upenyu hwenyu. Nekudaro tiri kushanda nepatinokwanisa napo kuti tirambe tiine zvirongwa zvedu. Munguva ino munogona kuona shanduko pano nepano muzvirongwa zvamanga makajaira kunzwa, uye zvimwe zvinogona kubviswa pamhepo. Kana izvi zvaitika, tinoramba tichikuzivisai kuti munenge mave kuzowana papi zvirongwa zvamakajaira kunzwa. Ndiri kuda kukushuvirai rombo rakanaka uye utano hwakanaka.
So I'd like to wish you all good luck and good health, and thank you very much. We'll hopefully be here for you. Thank you.
Yashika nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Chirongwa chedu cheNetstalk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Ndinonzi Limit Mwashita, izvozvi ndiri kugara
Melani Itani. Janda Tiza Ndijibuti Pasa Rauna Ru Sanori Muna no Shanda overseas. Pasa Rauna Rauna Ru Zunoko affect over Mubai ye ma quarantine. Nekuti nini nalandiri freelancer asina a long term contract anga angori ne short term contract izo zise zvazviri ndiri pa position yekuti pakupera sokwemedzi andina assurance andina guarantee yekuti mari inenge ndinayo saka corona ichingopera chete ndava kutotsvaga basa ndava kutotsvaga basa rine long term contract rinodzichengeta semushandi ndoziva kuti kana pakaita emergency situation futi kambani inotondichengeta inondichengeta pakunditira medical aid inondichengeta pakundipa mari ndiri kumba kuti ndigone kuzozvichengeta ini semunhu ndo zvacho zvandadzidza
tina Divine Mhlanga ari panapa ari kuChina ari kuWuhan. Hello Divine.
Hello Sister Marembe.
Tinofara mukoma mabva mapinda muri kuWuhan ukoko.
No inini ndiri kubasa ndaitoitawo zvebasa kuno edisasta rakangotanga titoropa holiday tavhara January takutomira ndakava kuti kuna 15 different ndopakatanga disasta iyo. Takangoudzwa kunzi garai mumba then takangoteerera but problem yaramboitika ndeyekuti chikafu chakange chazopera of which kutenga pasapo change chakudhura so sevanhuwo takazongoitirawo musikanzi nondida kujamajama ndinonotenga kuti vanemamaet the problem is hapana statement rataishuwa rinoratidza kuti town inogona kuvhurwa anytime.
Pari zvino hurumende imomo muchina isati yakuudzai kuti Wuhan inovhurwa rini?
Isati yatiudza chitakangonzwa ndechekuti magavement office but before the seat that all got no worry.
Kokuma basa kuvari kukubhadhara here zvinofamba
sei? Like inini basa rangu ranga riri seeking so the thing is they pay you kana basa so it's very difficult to get money. Mari yakandatisenza ndaitange takachimbisa uyemhoma so pamwe pachinosvika pakuteera maizeva tinotoziva toti hapana havana kupreparea pakaita songe korona yapinda muzimbabwe yero vanonga vangoteedzerawo zvekutorizimechika ndofunga vari kuziva kuti the best way
ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Live talk na 8 p.m. tiri kutanga kudzokorora zvirongwa zvatakamboita kudzamara coronavirus yapera.
Your face, Jimmy Choo's baby, so your taste.
It was playing, ma.
Put my hands on your waist. Ask your little girl, are those fake?
I was playing, ma.
What's your number? So I called your place. Trying to make you ditch all your mates.
So what you saying, ma?
Cause the chick with all your grace shouldn't give love to all those fakes
that you be dating, ma.
Bobby Gutali said it's hot. When it's in the guy, you good to live back. Came through old school, dinging wine.
Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoparura urongwa huchatevedzerwa nenyika pakurwisa chirwere checoronavhairasi. Masangano evarayiridzi okomekedza kuti zvikoro zvivharwe mangwana kuitira kuti vana nevarayiridzi vasapinde mudambudziko rechirwere checoronavhairasi. Mapato anopikisa oenderera mberi achiratidza kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuwandudza bumbiro remutemo yenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini Jonga Kandemire, tiri muWashington DC.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 kumbimbitho 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
As in Zimbabwe, we cannot continue with business as usual, as it is no longer a matter of if, but when our country will have these cases.
Ele Zimbabwe seliphawule ngokusemthethweni uhlelo lokulungiselela kanye lokudinga indlela zokuqhuba umsebenzi wokulwisana le coronavirus.
Lumkhuhlane awula muthi, ngakho indlela esingawe nqandela ngayo yiwona lo ukuthi abantu bengabi eduzane njalo kungavuthana abantu abaningi endaweni yodwa.
Ngesikhathi ikhefu lephasika selisondele, abezinkonzo zokholo lwesiKristu bathi bazaqhubeka besebenzisa inkundla zokukhulumisana ebulenjini ezifana leWhatsApp leFacebook ukukhonza. Umongameli Emerson Mnangagwa usethule umbiko ukuthi izikolo sezizavalwa ngolwesibili ngeviki ezayo, athi ekugqitshweni kwalithemu kumaviki amabili alandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ele Zimbabwe seliphawule ngokusemthethweni uhlelo lokulungiselela kanye lokudinga indlela zokuqhuba umsebenzi ngesikhathi sokubhekana lengozi yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus, wona osubulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emkhosini owenzelwe emahofisini akhe, umongameli Emerson Mnangagwa utshela bekade bekhona ukuba njengelizwe bayakubona ukuqakatheka kokuphathwa ngonanzelelo kodubo lokusabalala kwegciwane le-COVID-19 njalo kungasinto yokudlala ngayo.
Therefore, as in Zimbabwe, we cannot continue with business as usual, as it is no longer a matter of if, but when.
Kungakho njengelizwe singayeza kuqhubeka ingani konke kuhamba kuhle. Akusensuku zatshwala singakabi laye otholakala elale gciwane elizweni lakithi. Lanxa leli gciwane laqala ukuzwakala ngaseChina, inani lasebetholakala belalo labalahlekelwa yimiphefumulo emazweni angaphandle kweChina seliqongwe ukwedlula lelo elabikwa kwele China.
Ummeli wenhlanganiso ye-World Health Organization eZimbabwe, uDr. Alex Gasasira, obekhona laye emkhosini lo, uthi iyancomeka imizamo eyenziwa nguhulumende weZimbabwe.
This is a time for international solidarity and we are very much encouraged.
Lezi zikhathi sokuba lokusebenzisana umhlaba wonke. Siyajabula ukubona ukuthi abenhlanganiso sebesebenzisana labohulumende bamazwe omhlaba wonke okubalisela leZimbabwe. Abenhlanganiso United Nations kuleli sebeqala ukusebenzisana lohulumende weZimbabwe yikho konke okudingakalayo.
With the government and the people of Zimbabwe to implement these strategies.
Umphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo utshele umbuthano munye ukuba lolu hlelo luzosiza ukumanyanisa umsebenzi wokulwisana lokusabalala kwaleli gciwane.
This has also been bolstered as a result of the support that we have directly received from the Chinese embassy.
Lokhu kungengezelelwa lusekelo esiluthole luvela ku-ofisi yommeli wakwele China kuleli kanye lowe-Britain. Ngifuna ukutsho njalo ukuba ugatsha lwami seluvele luzilungiselele ngokwaneleyo.
Not having any confirmed cases. We are already there.
UDr. Moyo ubonge uhulumende wakwele China lowe-Bhilitane ngokubatholisa usizo kwezokulwisana lokusabalala kwaleli gciwane elizweni. Iziphathamandla ze-WHO zithi usukhona esigabeni sangezansi yezwekazi le-Afrika lumkhuhlane we-COVID-19. Kodwa uZulu obalisa umfundisi Clement Zenda, umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe, uthi akasuchiseki ngamalungiselelo kahulumende la ngoba abantu abaningi belokhe besemnyameni bengelalo ulwazi olwanelayo phezu kwaleli gciwane.
Uhulumende kaqakathekisanga kakhulu udaba lomkhuhlane we-coronavirus osubulale abantu abaningi emazweni omhlaba jikelele. Okutshengiselwa ukuthi uhulumende kaqakathekisanga umkhuhlane lo ngendlela obulala ngayo abantu emazweni wonke jikelele.
Uhulumende wakuleli uthi lokhe engakabi khona kuleli osethe watholakala elaleli gciwane le-COVID-19. Kungakho bethatha wonke amanyathelo ukuvimba ukusabalala kwalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ngesikhathi ikhefu lephasika lisondela, abezinkonzo zokholo lesiKristu bathi bazaqhubeka besebenzisa inkundla zokukhulumisana ebulenjini ezifana labo WhatsApp leFacebook ukukhonza ndawonye njengoba uhulumende engasavumeli imihlangano yabantu abaningi abedlula ikhulu ngendlela yokwenqabela ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSeni Spanda, yena oqale ngokuchasisa ukuthi ngempela kufanele kungabuthanwa.
Kunyathele kuhle kakhulu ngenxa yokuthi into yokuqala okumele sinanzelele ukuthi lumkhuhlane awulamuthi, awelapheki. Ngakho indlela esingawe nqangela ngayo yiwona lo ukuthi abantu bengabi eduzane njalo kungabuthana abantu abaningi endaweni yodwa ngoba uyathelelwana ngaleyo ndlela. Ngenxa yokuthi isimo seZimbabwe ikuthi kathesi sikhuluma kanje izibhedlela zethu esizithembileyo azinakalaphilisi elilodwa. Ngakho-ke lumkhuhlane ungamemetheka singakwanisi ukuthi siwumise ungabi khona kungaba nomonakalo omunye esalisayo kakhulu. Ngakho mbona kuqakathekile lokhu umongameli akwenzileyo ukuthi afakele umthetho njalo nokuthi amabandla beqalise bona ukuthi bekhangele bebona ukuthi kuhlangana abantu abalithwana ngesikhathi ngesikhathi nxa behlangana.
Kukhona eliza kutshela abantu ukuthi bengakwenza kulabo asebegxile ekutheni ukungcono behlangene.
Okokuqala sibona ukuthi senze kungcono kathesi nxa ukuthi sokulabo sokulokukhangela izinto ekulenjini sokukwanisa ukuthunyayelwa ekulenjini njalo siyakwazi ukuba njelamabandla ajayele ukuthi phakathi kwamazini abantu bayahlangana ezindlini bebalutshwana bengamaxuku amalutshwana. Ngakho lokhu kuzanceda ukuthi nxa amabandla ezaqalisa ukusebenzisa ukuhlangana kwabantu ezindlini ngoba vele lona ibandla likaKristu laqalisa abantu behlanganele ayisonto eqalisayo. Ngakho-ke nxa abantu behlangane ezindlini amabandla amaningi avele alabantu abakhangela amabandla asezindlini uhamba ngezigaba langezigaba. Ngakho kuba lula kakhulu ukuthi-ke kulungise ngaleyo ndlela njalo intshumayelo kamfundisi iyakwanisa ukuthunyezwa ekulenjini wonke umuntu ayilalela ayikhangele. Siyakwazi sakhona amanye amabandla ngikhumbula lekamfundisi uPastor Chris babebukela bengeni isevisi bekhangele labo shidi kuyenzakala nase-America kuyenzakala endaweni eziningi. Hayi, isonto entsha njalo akusuphi ngenxa yokuthi vele khona ukuzilana kukakristu kuphakathi komuntu loKristu. Kodwa siyakhuthaza ukuthi abantu bengayingeli ukuhlangana bekhonza lendawoni.
Lo ngumfundisi uSeni Spanda, isiphathamandla somanyano weZimbabwe Christian Alliance, obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930-13860 lagu 15460 kilohertz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla wethule umbiko ukuthi izikolo sezizavalwa ngolwesibili mhla ka 24 kulinyanga ngeviki ezayo hathi ekugqitshweni kwalithemu kumaviki amabili alandelayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba abenhlanganiso zababalisi elizweni abazali lozulu jikelele beveze ukukhathazeka ngenyathelo likahulumende lokuthi izikolo zingavalwa ngemva kokwethulwa komthetho okumamanzonzo komumo wezempilakahle elizweni owe-National State of Emergency ovimba ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu lanxa inani lezifundi lesedlula lapho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUZ, baxwayisa ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary ukuthi luvale izikolo kusasa mhla ka-20 Mbimbitho. Encwadini yabo abayilobele amalunga abo, abe-RTUZ bathi kuyingozi ukuqhubeka besiya esikolo abantwana kanye labo ababalisi esikhathini lapho igciwane liqhubekela lisabalala emazweni awezwekazi le-Afrika selizwakala komakhelwane e-South Africa le-Zambia lanxa engakabi khona osetholakele elalo eZimbabwe. Isikhulumeli se-RTUZ umnumzana Nation Mudzitirwa ulandisa kabanzi ngesikhalazo sabo.
Isikolo zasemaphandleni azila manzi eduze ukuthi abantwana besikolo bageze izandla bahlale behlanzekile. Singakhangela futhi abazali abahlala ngaphandle kwelizwe bayabuya bevela emazweni lapho okule coronavirus ngalokho bahlangane labantu babo ezindlini bathelelane umkhuhlane. Abantwana laba basuke baye ezikolo bahlangane labanye abantwana bathelelane lo umkhuhlane wecoronavirus. Kunje akulanto eyenziweyo ukuthi singavikeleka.
Abezinye njalo inhlanganiso yababalisi okubalisa eZimbabwe Teachers Association labo bathi bakhathazekile ngalolu daba. Isikhulumeli seZimtha umnumzana Tapson Nganunu Sibanda uthi ababalisi lezifundi bezobhekana lengozi enkulu.
Kuhle kwenqabela kulokwelapha vele sibonakele. Amaviki amabili kusiya ekuvalweni kwezikolo isikhathi eside kakhulu kulo mumo. Inkuthazo kahulumende yokucwaya imbuthano emikhulu ibe imele igoqele izikolo lamakholeji. Thina njengababalisi sizibona sisengozini enkulu yokuthola lo mkhuhlane kanye labantwana esibafundisayo.
Unkosikazi Muzane Namo isakhamuzi seKambuzuma edolobheni leHarare ongumzali laye uveza ukukhathazeka kwasekelwa ngomunye njalo umzali edolobheni leMashingo umfundisi Clement Zenda okhokhela inhlanganiso yeChristian Voice International Zimbabwe.
Nesikhiwa sithi ke prevention is better than cure. Umkhuhlane lo uzasabalala. I-Amalgamated Rural Teachers Association i-right ngoba babone kufanele ukuze izikolo zivalwe ngenxa yokuthi ke i-term lay njengoba besitsho encwadini yabo laphana ukuthi ke akulama end of year test akulani kuyabe kungela effect enkulu nxa kuyikuthi ke kungapreventwa ngendlela yokuthi izikolo zivalwe masinyane.
Kodwa uhulumende uthi kasisekho isizathu sokuba uZulu akhalaze njengoba ba esekhiphe umbiko wokumazisa ukuba izikolo zeprimary ezesecondary kanye lamakoliji sezizovalwa ngolwesibili kuviki ezayo mhla ka 24 Mbimbitho ngendlela yokulondoloza uZulu kugciwane le-coronavirus. Uthi ukubone kufanele alithathe lelinyathelo ukulondoloza izikolo lapho okwazakalayo ukuba kuhlala kulabantu abaningi kakhulu okungaba yingozi engabangela ukusabalala kwaleli gciwane lanxa engakabi khona osethe watholakala elalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amalunga amabili edale lephalamende lawele Melika ele Congress abathi ummeli weFlorida uMario Díaz-Balart nommeli weUtah uBen McAdams batholakale belegciwane le-coronavirus. Owaba ngumsekeli wakuqala wesifazana womlawuli wedale lephalamende lakweleBurkina Faso, uRosemary Kampaore, sebe ngumuntu wakuqala ukubulawa ngumkhuhlane we-coronavirus e-Africa. Abantu bemazweni awezwekazi le-Africa abhubhela kwele-South Africa usiyafika kwele-Ethiopia sebeqalile ukuxokozela bethenga ukudla lempahla eningi yokusebenzisa besesabela ukuhlaselwa loba ukuthathela umkhuhlane we-coronavirus.
Ivandla le-MDC lithi ukuthabalala komnotho okuqhubekayo okugoqela ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto lokusilela kwempupho kanye lamafutha ezimota kukhomba sobala ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa sehlulekile. Ekungeneni kwakhe embusweni uMnangagwa wathembisa ukuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu. Kodwa okwenzakalayo ukuthi idola leZimbabwe liwansuku zonke okwenza intengo lempadalo yezinto ezichiyeneyo ikhuphuke mahlayana. Kuke kwaba lethemba kancane lokuthi udaba leZimbabwe lungalungisiswa nyakenye. Owake waba ngumlamlankunzi eZimbabwe uMnumzana Thabo Mbeki aze ethekelele uMnangagwa lomkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa eHarare emizameni yokubaletha ndawonye ukuze bakhulumisane. Kepha iMDC ithi leyo mizamo yaphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja ngoba uMnangagwa esala ukuhlangana nalo Chamisa. Iningi lithi livumelana leMDC ekuthini ngempela uMnangagwa sehlulekile. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Spanda lelunga lezanu PF uMnumzana Malaki Nkomo onguye osungula lingxoxo.
KuZanu PF konke lokho ongabe kukhulunywa ngabantu ukuthi ubaba uyidise esilekile upresident wethu thina asikuvumi. Thina sikholelwa ekuthini usendleleni yalokho esakuthembisa abantu yikho akwenzayo. Singakhohlwa ukubana ilizwe leli belive leseliphambaniseke okweminyaka emingaki. Esesingathi namhlanje upresident idimina ngakho kavuke enze izinto zonke zaba zinhle zaba sobala. Kuyafana lomntwana wesikolo ukuthi namhlanje ozemthiwe mina umntwana oku grade 7 kuyubane sikele ku grade 1 ngabe izene umntwana engaboni lutho sozothi yela ukuthi yokubhala umsebenzi yathi khona indaba umntana nami efailile lapha sizama ukuthi thina singawuthathi sesikubeke ukuthi kulokwehluleka akula kwehluleka okukhona izamtf iwakhangela ile manifesto yayo eyo eyilandelayo elandelwa ngokhulumende ukuthi abantu bathuthuke benze lokhu nalokhu kulama projects amaningi kuma constituencies ungakhangela kunenhlelo eziningi ezenziwa ngukhulumende ezikhona ukhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa ngendlela yona leyo eyokuthi thina thesi sisebenza singukhulumende wezamtezi sinabantu vele abangafuni ukubona ukuthi kulokuthuthuka abazafuna ukuthi loba kumbe kuyini okukhona kube yinto embi yikho sokukhona mina engikuthoyo ukuthi khona abantu bakithi eZimbabwe mabangatshelwa ukuthi bagcine besibanda nzondo oso kukhona teso kuyinzondo esilethwa ngabantu isilethwa futhi ayikhona ngabantu kodwa kungesithi libanda elithile ebelibona lona kufanele ukuthi abe lingene embusweni.
Dokotela Sibanda uyala lapho ubaba uNkomo ukuthi uMnangagwa sehlulekile lanxanje amafutha ezimota eqhubeka esilela impupho kayitholakali. Yebo liyazibona yini impawu zemvuselelo ezikhomba ukuthi hayi uyaphumelela mpela ubaba uMnangagwa?
Bothani singasebenzisa amagama amaningi kakhulu sithi xafuxafu nje ngoba leli qiniso lisemphakathini. Ubaba uNkomo ngumahlaba ayithwala nje senze ngani yasemuntu wasefilaphosi. Iqiniso likhona ukuthi lapho ukhulumile nje ubaba uNkomo ngoba ulomlomo kathi kungathwani umlomo awagcwalelwa mfula. Abesitoleni baze bathi hayi okusesakeni kuyasivuyela ukuthi kusesakeni. Bantu benkosi uZulu weZimbabwe kangatshelwa muntu langubani ukuthi umnumzana umnanga kwa sehlu lekile. Asinga khulumi ngokomnotho ngoba siyabe sizimoshile isikhathi. Asinga khulumi ngamafutha siyabe sizimoshile isikhathi. Umnumzari umnanga kwa kwehlulwa aze ehlulwe lalulimi lwakhe lokukhuluma nje kodwa lokho. Kanti alimlalelini. Ukhuluma ngabantu uthi kula makhokoroji. Hi? Akhulume ngabantu uthi yena unika abantu imhlomelo ukuthi bathathe isihlobo zabo bayifake emotshari. Wayefuna abantu bagijime bayabulala isihlobo zabo. Bafake emotshari ukuthi yena bese babhadala abanika umhlomelo ukuthi bafake umuntu emotshari. Akukho kuphozisa okunjalo. Akukho budala okunjalo. Ubugabe utshabalale seneminyaka efika ko-95. Akazange ake angani ummangalo ukuthi kathi umuntu lo usesengumuntu yini. Isintu besilokhu sisaphuma. Umgabe lesifiti sakhe sokuqedisela amnethekile ize lonke lelonke umuntu esathe asantisana. Kathi lo esesethe namhlanje sekhokoroji. Namhlanje sikendiripo. Sokantonorera. Kathi kuyini khonokho bantu benkosi. Yekelani ukusenzela imihlolo.
Nkomo, ngamazwi anjani lawo?
Mina I see sikhulume sikamongameli kodwa into ekhona engayisho ukuthi kulendlela ukuthi umuntu angakhuluma umbono wakhe ngendlela ayithethe ngayo sokuzothi omunye umuntu la ayithathe azame ukubuilda kumbe ukwakha phezu kwaleyo nkulumo ayakhe into engayisiyo inhloso ndenyo injongo yalowo muntu yabe ekade jonge ukuthi akukhulume
chasiseleneni injongo baba chasiselene
angizwa
ngithi chasiseleni ukuthi nalikuzwe njani baba Nkomo kuzani ngapho likuzwe njani lokho okwezidumbu okufaka izidumbu kumotshana lumhlomelo
leyo yinkulumo engabe ikhulunywa njengoba ngijula ukuthi kunjenje wena uyisikhulumi sikaChamisa ngisho mina lapha ngisikhulumela njengokuthi ngingumalakhi Nkomo angitsho ibandla lezanpiyo ngikhuluma nami imibono yami ukuthi senza thatha ukuchasisa inkulumo ezingangale lokho ngingangixolela kukho
lungalungisiswa njani udaba lweZimbabwe Dokotela Sibanda
uhulumende wabantu osuka ebantwini okhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa upresident wabantu suka kubandla le-MDC owaphumelela kukhetho luka-2018 wasolutshontshwa ngochigumba lo-Justice Malaba ngibone ngani uyiyona nje indlela yokuthi singathola ubuphelo kweZimbabwe siyazi ukuthi singaletha i-legitimacy sibe sesiqala ukulungisa umkhonomi lizwile lo mmeli we-South Africa kweZimbabwe sithi hayi okunye okubulala ilizwe lethu yikuthi izinto zethu ama-institutions ethu afana nabo-ZEC ekawathembakali.
Udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo. Sokusilela amaphepha okusebenzisa ezambuzi amanzi ahloliweyo ukudla kwamagapha lokunye okuchiyeneyo kwezinye indawo kwelemelika eBhilitane eCanada la kwamanye amazwe lapho abantu asebethenga khona lokhu ngokuchecha bese saba ukuthi bengavinjwa zinkokheli zabo ukuthi bayethenga abakufunayo ezitolo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Omunye wababhekane lokusilela kwempahla le ngumnumzana Justin J. Moyo odabuka eZimbabwe ohlala eNiagara Falls kweleCanada.
Wahamba kuma grocery stores like anyawo zithole lutho okwamanje izinto ezinjengama tissue papers zitholakala kanzima kakhulu so sesihamba kuma convenience shop ukuze uzithole ubungahamba ema shop amakhulu njengabona Walmart amanye ama shop nje amakhulu la ngase Canada anyawo zwathole ayi coronavirus is affected kakhulu
umoya uthi okunye njalo okuhluphayo yikulahlekelwa yimisebenzi ngenxa yomkhuhlane lo.
Ukhuluma nje kwamanje asebenzi sezindlini especially thina sisebenza ema hoteleni lana ngoba kwamanje ukuze kube nabantu ababuyayo abantu bayesaba ukuthi bebothane bebaningi so ayi asazi ukuthi lathi yophela kanjani bendaba yesi coronavirus but nginethemba lokuthi okuya kwesikhathi kuzobuya nesombululo ukuthi kuzenziwa kanjani.
Umnumzana Sipho Sigola ohlala eBhilitane uthi uyamangalisa okwenzakala elizweni leli okulabantu asebebutha impahla sonke isikhathi beyigcina ezindlini zabo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
Indaba ye-corona leyi ngani yenza into yenza amanga mani ngoba into eyenzakalayo lapha uhlala kuma-outskirt of London yebo naye kuyasiza kodwa uma sekunje abantu abasuke eLondon sebebuye bazothenga yonke into ama-shelf ase-empty Sainsbury's, Waitrose, Morrison, Asta, empty angazi ukuthi kuyohamba njani. Yazi into engiyibonayo lapha sizoba zinkwilimba lo nkosikazi akeke sishiyane. Ekuseni lembini sivuka sikhakelele endlini sizaze sizwe zinkukhunyana zethu lezi eziphandle izo ezibhekela amaqanda siyaphila ngayo ama-omelets nxa sekunzima kakhulu. Hayi ngoba indaba ye-coronavirus umhlaba uvaleka inoma yinini manje sengibone ngamehlo. Hayi asazi kuyoba njani.
Umnumzana Fabian Khoza ohlala kwele South Africa uthi okunye okwenza abantu badidibale ngokwethulwa ebulenjini bokuxhumana.
Sengikhuthaza njalo labantu bakithi abayekele imbiko yamanga abayisakaza kubo WhatsApp labo Facebook ngoba lesi sifo esizoqeda abantu aso sifo esingahlekisana ngaso. Uzohleka umuntu ungazi ukuthi kuyachona ilanga usulaso yini. Asimeni bantu bakithi ukwenza amahlaya ngento enje.
Abafundisi bathi kuyabahlupha kakhulu ukubona abantu emhlabeni wonke jikelele behlupheka kangaka ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umfundisi Monica Mzezewa ohlala eMaryland kwele Melika uthi kutshaya inhliziyo ukuthi kubhubha abantu akakhulu asebekhulile.
UNkulunkulu uthena kumele sigcine abadala, yililizwe asitshela lona lonalelo. Kodwa ngenxa sokusiya mina kimi okuqondane lami nakangikubona okungikhathazayo amanga mabi ngoba ngifica nje ukuthi ngingakhangela umkhumbi kanoku ukuthi kwahamba njani, ngibe sengizokhangela iSodoma leGomora ukuthi kwahamba njani, ngibe sengizokhangela ilokhuzeni i-AIDS le eyabuyayo le ukuthi layo kwahamba njani. Ungananzelela umuntu ukuthi yatifika i-HIV i-AIDS leyana ukuthi abantu basebephila impilo bani. Basebephila impilo njengakhona kukhona kwakusenzala ngesikhathi sikaSodoma loGomora. Sebephonga unatha behamba benqunu besithini yafika ilokhuzeni i-AIDS yabathatha. Kwasichiya kusifundisile ukuthi khona kumele siphile ngandlela abantu. Kodwa kathesi sokukhanya ngani sesikhohliwe ngoba sesisenelisa ukuthi selaphe ini i-AIDS. Kathesi sokufikileke futhi. Sokuza sikhumbuza ke futhi ukuthi hayi lokho elikwenzayo kakuqondanga ngoba ngalesi sikhathi wonke umuntu ngikhole uyathandaza.
Akwaziwa ukuthi umkhuhlane lo uzaphela sokutheni njengoba abantu umhlaba wonke jikelele bekhanya bengakwazi ukuthi kuyangaphi konke lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
But in Alanjani, Elamata, Hidoni Vane, Elamata, Javita Lanjani, Elamata, Jumisa Kumete, Alamata, Uva Pete, Jane, Elamata, Hitila Moya, Elamata, Baitandan Jani, Elamata, Upitan Fomo, Alamata, Patuva Manjane, Elamata, Josepu Tembo.
Sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi uhlelo lwe-Livestock olulandelayo kalukho live, lu-pre-recorded. Isizathu abaningi lingazibuza ngomkhuhlane we-coronavirus usihlaselile lathi ngapha eMelika ngokunjalo kasisebenzi kuhle kodwa silethemba lizalukholisa. Siyabonga olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.